Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 31/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takataura kare nenyaya yeinternational community, ikataura nyaya yeregional community, ndokwavakuda kumhanya ikoko kuti vaende vanotaura zvavanotaura. Saka zviri kureva kuti presa iri kuiswa neMDC iri kushanda, zvaani yakutanga kumhanya-mhanya iko zvino.
Sachigaro weMDC yavanation chamisa muAmerica vanoti mapato ari mugungano repollard ari kutambisa nguva yavo mukutsvaka hurukuro nemasangano ekunze.
Nara yakundikana kutipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zinara chairi kugona kudya mari ka yairi kuwana ukatarisa manyaya tiri kuenda kumatare dzawandisa zvecorruption. Saka mari yemugwagwa inisedhoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption.
Kanzuru yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapato ezvematongero enyika ari mugungano repolitical actors dialogue kana kuti POLAD anoti achange achiita misangano neSADC, African Union, European Union nenyika dziri mubatanidzwa weUnited Nations kuti atsanangure zvavari kuita. Mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vaObed Gutu vaudza bepanhau reHerald kuti nhengo dzePollard dzinoda kubatsira hurumende mukuona kuti zvematongero enyika pamwe chete nokupindudzwa kwebumbiro remutemo zvaitwa. Asi sachigaro weMDC North America inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora, vanoti bato ravo harinei nezviri kuitwa nePollard nekuti rinoziva zvinodiwa nevanhu. Vadzokora vanoti Pollard haigoni kubudirira nekuti iri kubatsira hurumende mukuita zvese zvisingadikamwi nevanhu. Tabata vadzokora kuti tinzwe pamire bato ravo maererano nenyaya iyi.
Pamusoro pePollard kwatiri toga takagara tataura kutaura kare kuti ngavaita havo zvavari kuita. Kwatiri inhambe kana vachiungana ikoko pasina MDC. Unova ndiwo musangano wakavhoterwa nevanhu vakawanda muZimbabwe. Saka ini handione chinobuda pane zvese zvavari kuita kuPollard kana MDC isiko.
Hamuone here sekuti iyo MDC yava kusara sure mamwe mapato achienda mberi nekuedza kugadzirisa mamiriro akaita zvino munyika?
Isusu hativhunduke tsanga iri mumvura. Pollard yanga iripo, yatosvitsa gore iripo. Chayakaita chaizvo chaizvo chinoonekwa ti iko zvinoizvi kumhanya-mhanya kwavatoita ikoku vahwande kunoratidza kuti zviri kuitwa neMDC isiri muPollard imomo zviri kushanda. Ukaona ZANU-PF yaakutora zvinhu zviri kutsvagwa neMDC, zviri kudiwa neMDC, zvinhu zvakaita semareforms. Munorangarira imi ZANU yakataura yega kuti we'll never reform ourselves out of power. Asi iko zvinezvi taakuwanzwa kuti ndovaakuda kuenda kuno kuti mareforms aitwe. Isi takataura kare nenyaya yeinternational community, tikataura nyaya yeregional community, ndokwavaakuda kumhanya ikoko kuti vaende vanotaura zvavanotaura. Saka zviri kureva kuti presa iri kuiswa neMDC iri kushanda, dzaani yaakutanga kumhanya-mhanya iko zvino. Tiri kuonawo vagutu vachimhanya-mhanya vachiti ndo vari kuita kuti zvinhu zvifambe. Asi nyika yese inozviziva kuti vagutu hapana chimwe chavakamboita kuisira presa ZANU-PF kuti isvike payasvika. Vagutu vanenge vachingomhanya vachipemberera ZANU-PF, vachitoipembedza ndozva vanenge vachiita izvozvo. Saka isu tinofara kuti ZANU PF iri kunzwa presa iri kuitwa neMDC. Zvakadaro tinoti ngavarambe vachiita izvozvo, asi isu hatiuyiko kana vasina kuita zvinhu zvatakataura kuti zviitwe.
Ndezvipi zvamunoda kuti zvitange zvaitwa?
Chekutanga chikurusa inyaya yekuti panofanira kuita munhu ari pakati nepakati, watinoti neutral moderator. Hatingati isusu Dynamo iri kutamba neCapes United, totora former official kana official yeCapes United ndo yakuita referee ipapo. Izvozvo tiri kuramba. ZANU PF interested party. Saka haisi iyo inganomira ichizviti ndiyo moderator, musangano wacho uchiitirwa kustate house kana kuti uchiitirwa kupurazi kwamunangagwa. Izvozvo hazvigoni. Saka taurawo zvakare kuti tinoda kuti matalks aya ave guaranteed nereputable international organization or even regional organization like AU or United Nations. Pakapinda SADC apo tinenge tauda kunyatsoona kuti pakamira sei, asi tiri kuda United Nations kana kuti African Union. Uyewo saka kubvira tataura kare vahwande kuti hatisi kuda power sharing, tiri kuda transitional authority. Vamwe vese vari kupola dhavo vari kuda power sharing, saka takatosiyana. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinofanirwa kuti titange tawirirana, then tochigara pasi totaurirana. Isu as MDC, we are prepared to talk any day, any time. Asi zvinhu izvi zvinoonekwa nemunhu wese chero neof kuti zvinhu zvakakodzera kuti ZANU iteerere, SADC iteerere, pasi rese riteerere. Zvikaitwa izvozvi togara pasi totaura matalks, nhaurirano chaiyo chaiyo, kwete nhambe tambe iri kuitwa nePollard nana vagutu.
Takaona svondo rapera iro kuti vaimbo vamutungamiri weSouth Africa vatavo Mbeki vakauya. Chii sebato chamunotarisira kubva kuna vambeki?
Vambeki isusu tinongovataurira vakangotaurirwa zvatanga tichitaura izvozvi kuti isusu ndidzo nhunha dzedidi. Toda kuti kuti paite nhaurirano dzinoonekwa nevanhu vose, nhaurirano dzinoremekedzwa nevana veZimbabwe, nhaurirano dzinopa tiedza kana hope kuvana veZimbabwe, inhaurirano dzinoitwa paitwa zvinhu zvitatu zvatataura izvi kuti panofanira kunge paine munhu ari pakati nepakati, kwete munhu anokwanisa kusandudzirwa kana kutengwa neZANU PF. Chakachenjedza ndechakatanga. Zvinhu izvi zviri kuitika izvi zvakamboitika, ende pazvakaitika hazvina kupera zvakanaka. Saka isi tiri kutaura kuti izvozvo hatisi kuda.
Hamutye here kuti sebato mungangosiyiwa makangomira mamwe mapato achironga zvinhu zvinofamba pamwe chete neZANU PF?
Vahwande, nhaurirano sekutaura kwatakaita isusu, nhaurirano hadzisi kuitirwa vachamisa, hadzisi kuitirwa vanhu vekuPollard, hadzisi kuitirwa gutu kana kuti kupe. Nhaurirano dziri kuitirwa vana veZimbabwe. Saka inhaurirano dzinofanirwa kutambirwa nevana veZimbabwe, nekuti vana veZimbabwe ndivo vakaenda vakanovhota. Munhu wavakavhotera vanomuziva. Inhaurirano rudzii chii tingabude kana pakaitwa nhaurirano dzinoitwa pasina munhu akavhoterwa nemajoriti yeZimbabwe nevana vakawanda veZimbabwe? Handione paine chinobuda. Vachaenda kuvanhu, vanhu vanenge vakangovatarisa kuti ticha muri kuita. Ndanzwa vagutu vachiti vachafamba kwese kwese vachidzidzisa vanhu nezvePollard, asi ivavo ndo vanhu vakavhotera vachamisa. Hakuna chavatambira kana vachamisa vasipo. Ende nyaya iri panapa vahwande, inyaya diki diki yakatombotaurwa nevamwe kuti tiri kudiwa muZimbabwe kungowana kuti Munangagwa, iye Munangagwa Mbune, angotambanudza ruoko rwake abate ruoko rwavachamisa. Vachamisa ndo vane masimba acho ose, ndo vane makii, ndiye mapata kii wezviri kuitika muZimbabwe.
Sachigaro veMDC North America inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Kanzuru yekuti Harare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Meya weguta reHarare vaHerbert Gwamba vanoti kanzuru yavo yakasunga kuti mugore ra2020 ichakureta mari yakawanda yekuti ivage zvikoro zvepasi zvitatu kugadziridza migwagwa yemukati neguta nekuvaka zvimbuzi zvitsva pamwe nokuwanisa vagari mvura yakachena. Ngati nzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Izvo zvinotaura nemi ndikutoita hurongwa hwekanzu hwe2020 yatikati program of action kuti tinge tichibatsirana panyaya dzematambudziko asangana neguta. Dzekutanga chandiri kuisa pamberi ndechekuti zinara yakundikana kutsipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zinara chairi kugona kudya mari yeka yairi kuwana ukatarisa manyaya dzikuenda kumatare dzawandisa dzecorruption. Saka mari yemugwagwa instead yoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption. Ngatiri kuparura chikamu zvidiki diki chatinakwanisawo sekanzuru.
Muchawana kupi mari yekuti muite zvose zvamuri kutaura izvi sekanzuru vaGomba?
Tichakwereta mari yakawanda inoita about 2 million tichishandisa maprofits anobva kukambani yedu yeCity Parking tichibhadhara back tikwereti zvetinomboita road. Particularly MCBG yose tomboita maroads edu nekuvaka zvimbudzi zvitsva. Taita izvozvo tiri kuparura zvimwe zvikamu kusimbisa zvimwe zvatanga tinazvo. Tiri kuvaka zvikoro zvitatu gore riri kuuya, maprimary schools hatinova tinobvumidzwa nehurumende kuvaka maprimary chete, hatikwanisi kuvaka masekondari. Tiri kuvaka munzvimbo nhatu kuwadzana tichavaka zviri nebudiriro nekuvaka chimwe chete munharaunda yeHopley kuti tinge tichivandudza.
Kozvi zvimwe zvamunotarisira kunge muchiita mugore ra2020?
Gore ratiri kubata ra2020 tiendesa mberi chikamu chatoti regularization. Ichi chikamu chatinotarisa vanhu vakagara nzvimbo dzisina kutarwa. Vanobviswa vanofanirwa kubviswa. Vanoregularizwa kuti tivatendere vanofanirwa kuregularizwa tivatendere. Munyaya dzemvura gore rinoya tiri kutarisira kuti tichange takwanisa kuwana mvura mugamu wenyu panyama. Nekutaura kwandakaita nehurumende bhozi dhamu rechivero rashoma-shoma tingati less than 35% in terms of capacity. Saka tinge takuwana mvura yakawanda kubva imomo tinotarisira kuti tichapurifya mvura inosvika kuvagari yakati wandei bhikozi kutaura kwandikuita nemi vakomana vari kutoshanda pamoto njesi ri kugadzirisa maclarifier mafiltures mawesi ari kutota. Saka tinoda kuti kana tawana panero repasi ravhurwa mvura yakubuda yakawanda takuenda muchikamu chekupowa vanhu mvura yakati o. Ndozvo zvimwe zvinhu zvatikuparura gore rinouya.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Herald rinoti amai Mary Mubai waChiwenga vachange vari mudare redzimhosva repamusoro reHigh Court kunzwa kana vachipiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba maererano nemhosva dzavari kupomerwa dzekuda kuuraya murume wavo uye kubudisa mari munyika zvisiri pamutemo. MuDaily News hurumende inoyambirwa kuti zvikwata zvematsotsi zviri kufamba zvichirwisa vanhu nemabhemba zvichakonzera nyonganyonga munyaya dzezveupfumi kana ikasatanga kusunga vanhu ava. MuDaily News nekare vanorarama nekutengesa mumigwagwa veVendors Initiative for Social and Economic Transformation vanoti kana hurumende ichida kuti vabve mumigwagwa inofanira kuvatsvagira mabasa. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamukase kuStudio, mamukase. Aiwa tinokutendai, tinoti makorokoto ekupinda mugore dzva vese vanatanonoka vandi vana blessing zuru vamwe vese vasina kudona mamazita ndoitwawo kuvaroro ndiri panorthern cape apa. Raita tinotenda mwari kuti zveshuwa 2019 wapera zvake, asi igore ndogore ranga rakaoma pamakore ese iro rino, gore remaostate measures rinova gore rafa vanhu zvakanyanya muzvipatara, gore radzingwa vana chiremba muzvipatara, gore raita zvakaura kaita zvakawanda zvakaoma kusvika pakuona maroya chaiwo achiratidzira vanorwira kodzero dzevanhu. So igore ranga rakaoma zvakanyanyisa, saka tinoti Mwari vapindira.
Masera se vashamara rekuri sei kumusha kuZimbabwe uko kuri sei mose munofara here paZimbabwe apo. Nhamo ndiri kusuka vanhu paZimbabwe apo. Vashamara tinokumbira zvatinotaura muye munoburisa upa maredhiyo nekuti panofiwa tiri vashamara rivakuruwo kunoku, saka tinofanga kuti tizototaurawo zvezvinobudawo. Ndinofadzavo hama dzangu dzakasivanda pamwe chete naivo vamunangagwa, ndinovafadza zvisingati pamwe chete navachamisa. Ngatifarei, ngatigadzire nyika yedu inake, kupopota kuti hakurevi chuma. Ivo vachamisa ngavari kuramba vachingopopota vana vachifa muZimbabwe. Ko vanozviitirei zvavachikona kugara pacheya imwe navamunangagwa tikagara zvakanaka?
Munofara inyuri vashamarari vestudio 7 mose, ndomuti kufara mweshe. Ndini Joni Mulambo Chikwata wanokwa mutsi, ndiri muno muPetersburg muno. Ndoda kufarisa hama dzeshe dzinondiziyawo nedzisiningandizii. Ndinodziti kufara ndini ndinozi Joni Mulambo Chikwata mutsi, ndiri mwana wamutsi, vanondiziya vanondiziya. Ndifarisa hama dzeshe dziri muSouth Africa muno. Ndofarisa karakadzai Chikwata taiwanda, Chikwata paida, Chikwata edimo, Chikwata baba ishu, Chikwata na ishu wacho, Chikwata tozenda kumadzisekuru. Ndinofarisa taurai pa Cape Town, ndinofarisa mapurisana pa Cape Town ipapo na Tennyson mwana wabongo. Ndinofarisa vese ipapo, tozenda kuZimbabwe, ndinofarisa vese vanondiziva nevasingandizivi hama dzangu dzeshe paZimbabwe apo. Ndinofarisa sekuru Matthias baba Akiri Padlwayo Mutumba mwana manje. Tuenda kuMozambique, ndinofarisa vekwaChikwata vese vekwaChikwata pamuyambo pamuhotsi, ndinovafarisa vese vanga vafare. Inini zvangu ndinotamba neveshe veshe vanondiziyawo vanondizwa ipapo. Ndinovati kufara. Mwari ngatitungamirire tingopesa padoko pasarapo, kuti tiende mugore idzva mu2020 tinenge tichiti bye bye 2019, come 2020 show.
Makadii pastudio 7, ndinechanda ndiri kuJohannesburg South Africa. Ndinofarisa mese vashamari vestudio 7 kuti ndinoteta zvikuru nebasa remunobata rekuti papurire nhau dzinokutsa dzine pundutso mukati meupenyu hwedu isusu vana veZimbabwe. Kudai mamusipo imi vestudio 7. Hatingazi kuti nhau dzacho taizodziva ndiani dzechokwadi, because studio 7 ndinotaurira nhau dzechokwadi. Ini handitoteereri redio Zimbabwe, nyangwe ndiri kumusha handiteereri redio Zimbabwe. Stesheni yangu inobata istudio 7 chete muupenyu hwangu, ndokuti takaura kuti ndo inotipe nhau dzechokwadi dzinoitika zvese zviri kuitika munyika. Ndoziva kuti pastudio 7 dzinobuda, saka ndinotenda zvikuru chaizvo. Ndinotenda nekutenda zvikuru chaizvo zvokuti handingatoziva kuti ndotudii, nekutenda kwendinoita studio 7 yandinayo number 1 studio 7 ndotera studio 7 ende ndiri sapoti yeMDC kubva ma2005 ikokoko payakatanga hayo kuna 1999 ndopo ndakatanga hangu, but yaitiri 1950 ndatongori support, but ndinotenda chaizvo nenhau dzinotipa. Ndinotenda zvikuru, topinda munyuye zvakanaka. Ndinotenda ndikukudzira kuti vana veZimbabwe vazvibate panyuye, tipinde mugore idzva zvakanaka. Ndatenda tende so much.
Mangwanani yo haini hangu ndiri kungotaura nenyaya yehuori umwe unotoita kunge unopembedzwa munyika yedu yeZimbabwe. zvakafanana nenyaya yeiyo zinara iyi chokwadi inotoita uoro unotosvika pakuzikanwa nameya weguta kunzi vari kuba mari vachitadza kuunza kuti igadzirise marodzi nezvikoro kati vachisiyiwa vakadaro ndopaunonzwa chinzi tiri kurwisa uori saka kana vachitadza kurwisa uori uri pachena kudai wazikana nenyika yese kudai wavari kurwisa chaivo chaivo ndeupini chokwadi wedue rodhi yakaita semugwagwa webet bridge harare unonzi hausi kufambika shandisai mugwagwa webulawayo mugwagwa unounza mari zvakadaro mabhazi mangana anopfuura nepo achienda kujoni but havakwanisi kuti vaugadzirise nemari yaunounza kudaro kwamudzidzineiko zvinhu zvakanaka zvinoitwawo nenyika dzakaukomberedza ese south africa tunzira tudiki diki chero chaitwa hauoni kana gomba mukati mazviri but mugwagwa mukuru wakaita seobet bridge unotosvika pakunzi ngauvharwe shandisai mugwagwa webulawayo nekuti hauna kumira zvakanaka hai nyika ife yakanaka iyi ende kana uoro uri kurwiswa wacho nai handichazivi kuti ndeupo wacho nai ndofunga zvatongoo zvekuti kana uri unenge wakamakwa ndiwo unonzi uri kuita uori uri pachena chaivo chaivo unosiyiwa wakadaro kusvikira pakuti meya guta reharare akutotsvaga dzimwe nhindu dzekuti vakwerete mari vagadzirise migwagwa nezvikoro ipo paine mari inofanira kuita izvozvo ah nyika yedu haisi yakanaka haiwa ndanyara zvangu naii
manzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ndiwo maonero avanoita zvinhu koimi munofungei tinokukurudzira kuti muchitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatambi venhabvu vanomwe vekueritiria vakaramba kudzokera kumusha vakakumbira upoteri mushure mekutamba mumakwikwi ekekafa senior challenge cup muuganda. Mutauriri wekanzuro yezvemitambo muuganda vaismail bakaba vaudza vatori venhau kuti izvi zviri kuitika kwemakore mazhinji kana vezvemutambo vekueritiria vapinda muuganda. Sangano reUnited Nations Children's Fund, UNICEF, rinoti kurwiswa kwevana vari munzvimbo dzinorwisana kwakaitika zvinopetwa katatu kubva mugore ra2010. UNICEF inoti vana vari pakaoma pamusoro pekurwisana kuri kuitwa munzvimbo zhinji pasi pose. Inoti zvekare vana vari kutambudzika pamusoro pekurwisana kuri kuitika munyika dzakaita seSyria, Yemen, South Sudan, Central African Republic, Nigeria nedzimwe. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vaviri vakapfurwa vakafa mushure mekunge mumwe murume apinda mune imwe kereke kuTexas akatanga kupfura vanhu vakange vachinamata. Umwe wevatendi akakwanisa kubudisa pfuti yake akapfura murume uyu. KuNew York umwe murume akapinda mumba makanga muine vatendi vechiJudha vakanga vachipemberera zororo reHanukkah akabaya vanhu vashanu zvakaibhisisa akatiza akazobatwa nemapurisa. Vari kuita dzidzo yepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna vanoti izvi hazvikashamadzi sezvo vatungamiriri vasiri kuratidza chido chekugadzirisa zvinhu zvakaita sekuvengana kwemarudzi. VaManduna vanoti kunyange vakuru vemamwe makereke vanonyarara kana zvinhu zvakadai zvichiitika. Tabata vaManduna kuti tunze maonero avo.
Ndingati nyaya yakandishamisa utsinye hwakaita munhu uyu pakuuraya vanhu papakuataka vanhuava asi at the same time hazvina kundishamisa nekuti yaclimate yatiri kugara. It's not the first incident in that area. Hapunopfuura masvondo akawanda kuNew Jersey kwakaitikawo futi akapfuura vamwe. Saka zvakaenderana netrend yevanhu vari kunangana nemaJudha vachida kuvaitira utsinye either kuvatuka or sezvakaita ava kuita maattacks ari violent towards avanhu ava. ndingati tiri kutanga kubva kumapolitician edu, tiri kuwana vanhu vakaita sana Juliani nevamwewo mapolitician vachitaura mashoko akaipa kune vechijudha. So zvinhu zviri kungoendera mberi muno munyika yedu.
Haisiri nzvimbo yatinopotarisira kuti pangasvike vanhu vanenge vachida kuita zvokutsinya. Chamunofunga kuti chinokonzera zvinhu zvakaita seizvi chii? Kusatya kupinda mukereke kuuraya vanhu vari kunamata?
Hamusi mukereke chete, mukatarisa history yevanhu vanopfuura vanhu muno munyika, mungayeutidza umwe akanopfuura vana pacrash kusendi huku kuya kukafa vana vadiki pacheche. Saka havasisina kutya Mwari muno muAmerica kana kuti kuremekedza upenyu hwevanhu. Chero kwavaenda, chero uri musupermarket, chero uri mukereke, wotogara wakavhura maziso. Zviri kukonzeresa zvamuri kuona zvichiitika, ndingati ihistory yenyika ino. History yeAmerica yakafanana Sterik munzira dzimwe nehistory yedu yekuZimbabwe, in the sense that ihistory yeviolence. Nyika inoi yakavakwa neviolence. Zvatakangoita kumusha kuZimbabwe kuya, from our foundation is the foundations of violence, and it breeds a culture which they have never been able to escape. Culture iyoyo yekuti yekugara nezvombo, zvavanotoremekedza muconstitution mavo kuti vanhu vatakure zvombo, and vangopepechuata culture iyoyo. So you find musociety vanhu zvasangana nemamental health issues fanga zviri kutaurwa iko kuTexas, kwokuti vaatifungidzira kuti munhu aitopengawo zvake aive nezvaimunetsa mentally. Nenyaya dzekuvenga parusaro raganda, it's a toxic cocktail. Mental health issues, racism, culture of violence, and nyaya vari kuti white nationalism, which is racism, which has become resurgent muno muAmerica as the economy gets difficult for vachena, vachiona maopportunities avo aakwira mashoma, vaakuita act out munzira dzakasiyana-siyana very violent against vanhu veganda sesu. So it's a combination of issues, zvichitanga nemapolitician anenge achifuridza achiinspire vanhu ivava kuti vaite maacts of violence. Ndingati ndo foundation yacho izvatiri kuona.
Calvin Manduna vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Moyo wangu noreketa, unoda kukupepeta, love yako inofefeta, saka ndoda kukuchengeta. Every day no need second time, so what I'm gonna check it out. Young ways we can even get that. You watch on only penguins. What's the don't bat on eh? Me no now it melts and none eh. Oh, that's last day. Me no now it's even in gun eh. Oh, baby, when I see you, know it's a penge penge. If I could only see.
Penge penge kamba kanonakidza zvikuru kanobva kuna Titan. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sachigaro weMDC muAmerica anoti mapato ari mugungano repollard vari kutambisa nguva yavo mukutsvaka hurukuro nemasangano ekunze. Kanzuro yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kubudikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda bakuvi.